Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rhodesians Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vakadzwa zvikuru nehuwandu hwevarairidzi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Vari muzvikoro 56.7% vamakaupiki dzataita nesitifu dzatawana havana kuenda kubasa. Tisingavirige vanga vachirwara kana kuti muzvikonzero, asi maticha ari kutoti haasi kuuya kubasa kusvika muhoro wavo wagadzirwa.
Ongororo yataita muHarare yaburitsa pachena kuti vamwe vadzidzisi vanga vasiri pabasa nhasi muzuva rekutanga kuramwa mabasa uku, asi vamwe vanga vachidziya mushana uyewo vamwe vanga vasimo muzvikoro. Asi vamasaraure vati vanotarisira kuti varayiridzi vazhinji vachabatana nevamwe mushure memusangano wenational joint negotiating council kana kuti NJNC wange uchitarisirwa kuitwa nhasi, asi wanziwo zvoitwa mangwana. Vachitaura nezvemusangano uyu murongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachauri chinosengwa vati musangano uyu hauna kuzoitwa sezvange zvakatarisirwa.
Tanga tine tarisiro yekusangana nehurumende nenguva dzatino sezvanga zvakaiswa pavakati tiuye tisangane. Hurumende ikazokumbira zvakare kuti paita musangano wechimbi chimbi wanga uri pakati pegurukota rezvemari negurukota rezvevashandi nachairman wePublic Service Commission nemanegotiators ehurumende, unova musangano wazopa kuti vazokumbira zvakare kuti ino musangano watanga tisapoti ngetichita nhasi uzoitwa muzuva ramangwana mangwanani nenguva dza10 o'clock.
Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vataka vafira zhou vaudza Studio 7 vari kumasvingo kuti nhengo dzesangano ravo hadzisi muurongwa hwesangano rehashtag Teachers for USD uhu pari zvino, kunyange hazvo vachitsigira nyaya yekuti varayiridzi vapihwe mari dzemihoro inovakwanira.
Sevanhu vanotungamirira tinofanira kunge tinge tichitaura chokwadi. Chokwadi chiriko ndechekuti varayiridzi vasina kuenda kuchikoro iCycling Friday. Kana varikowo vasina kuenda kuchikoro neurongwa hwakarongwa humwe hweUS dollar zvinokurudzirwa.
Vazhou vativo sePTUZ vachasvika zvitemo zvavo kuhurumende kuburikidza nemusangano pakati pehurumende nevashandi vayo weNational Joint Negotiating Council mushure memhinduro yavakapiwa nePublic Service Commission pavakainyorera tsamba yenhuna dzavo vakanzwa zvitsvo zvichemo zvavo kuburikidza nemusangano weNJNC. Mutauri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati
tinobva kufara chaizvo nekuti varayiridzi vauya vakawandidza uye tirikuona kuti hakuna varayiridzi vachada kunzwa sokunzi hanzi handei kumastrike handei kumastrike zvekutaurwa nana Atkins.
Asi gurukota rezvevashandi vapowo mazima vaudza Studio 7 parunhare kuti timbomira kutaura nezvenyaya iyi kuti vape nhaurirano dzamangwana mukana. Zvichakadaro gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza dare reparamende kuti vashandi vemayunivhesiti vanogona kutambira mari dzavanoda kana vakashanda nesimba kusimbaradza nyaya dzeumhizha, vachiti mayunivhesiti anogona kuita mari inosvika mamiriyoni matatu pagore mukati memakore matatu ari kutevera kana akasimbaradza nyaya dzeumhizha. Vamurwira vataura izvi vachipindura zviri mugwaro renyuto rakasvitswa kudare iri nevadzidzisi vemayunivhesiti ehurumende avo vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa. Vamurwira vati mari dzevashandi vemayunivhesiti hadzibhadharwe nehurumende, asi vati mari idzi dzinobva kumakanzuro emayunivhesiti aya, asi hurumende ichingopawo mayunivhesiti aya mari yerubatsiro chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.